Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri, tunosangana zvakare manero anhasi uri musi wechipiri, gumi guru 22, 2024. Makateerera ku Studio 7, nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemire, ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri wenyika vari sachigaro weSadic vaEmerson Mnangagwa vokorokotedza bato reFlerimo kuMozambique nekukunda musarudzo idzo dzisati dzapera kuverengwa. Dare repamusoro rorambidza makanzura. Makanzuro kupwanya dzimba dzevanhu pasina kurongwa kuti vachanogariswa kupi. Vechidiki muZimbabwe vopa mafungiro avo pasarudzo dzemuAmerica dziri kuitwa mavhiki maviri anotevera. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri weZANU PF uye vari mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nhasi vakorokotedza bato reFlerimo rekuMozambique vachiti rakakunda zvine mutsindo musarudzo dzakaitwa musi wa9 mwedzi uno. VaMnangagwa vanouye zvakare sachigaro weSadic vataura mashoko aya pamusangano wePolitbureau yebato ravo reZANU PF uye waparura musangano wepagore weZANU PF. Costa Nkomo anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura pamusangano webato ravo wePolitbureau vaMnangagwa vatiwo bato ravo richaramba richisimbaradza ukama hwaro neFlerimo.
I wish to congratulate our sister revolutionary party Frelimo and the president elect.
Ndinoda kukorokotedza shamwari yedu Frelimo uye nemutungamiri wenyika achangobva kusarudzwa vaDaniel Chapo nekukunda musarudzo zvine mutsindo. ZANU PF yakagadzira kusimbaradza ushamwari hwayo neFlerimo. Wakabvira munguva yehondo wekubatana uye senyika mbiri.
Asi vaMnangagwa vanachavataura pamhirizhonga iri kuitika kuMozambique uko vanhu vakawanda vari kuratidzira senzira yekusafara kwavo nemafambisirwo akaitwa sarudzo. Sarudzo dzekuMozambique dzakashorwa zvikuru neEuropean Union ichiti kuverengwa kwesarudzo hakuna kufambiswa zvakanaka uye zvanga zvisiri pachena kubva panzvimbo dzekuvhoterwa kusvikawo kwaiunganidzwa mapepa ekuvhota uko inoti zvakabuda musarudzo zvaishandurwa shandurwa. Mutauriri wechimwe chikwata chebato rinopikisa muZimbabwe cheCitizens Coalition for Change vaOstalo Siziva vati Zimbabwe senyika inova sachigaro weSadic inofanira kutevedzera mitemo yeSadic isina divi rayakarerekera.
SADC inofanha kutedzera zvinenge zviri muguidelines nekumaprotocols emuSADC. Kana nyika yatadza kuita process inofanha kuudzwa nekuti kana tisina kutsiurana isu sehama muno muregion tinozonyara kana taongenda kune maplatform in the continent and in the world mairana nekusagona kwedu kuconducta sarudzo zviri pamutemo.
Vanoongorora zvematongerwo enyika uye vari mudzidzisi paUniversity of Zimbabwe vaLazarus Sauti vati hazvishamise kuti vaMnangagwa sasachigaro weSadic vamhanya kuita makorokoto kuna vaDaniel Chapo sarudzo idzi dzichine mutauro nekuti vaMnangagwa pachavo vane pfungwa dzekuita chiriraingwe neFlerimo semapato akarwa hondo yekusunungura Zimbabwe neMozambique.
Izvi zvinotiratidza pachena kuti SADC ibato reshamwari dzinogara pamwe chete dzichizevezerana kuti dzoita sei kuti mapato akarwa hondo akakunda akatanga kutonga nyika dzavo dzakasiyana siyana arambe ari pachinzvimbo chekutonga.
Kunyange vaMnangagwa vasina chavataura panyaya yemhirizhonga iri kuitika kuMozambique sachigaro weAfrican Union vaMusa Faki Mahamat vashora zvikuru mhirizhonga iyi uye vakurudzira mapurisa kuti aferefete nyaya yemhirizhonga iyi zvakazara. Panyaya yemusangano mukuru wepagore weZANU-PF, vamunangagwa vatenda zvikuru komiti yavanhu vakaronga musangano uyu kuBulawayo. Vati politiburo yebato ravo ichazeya gwaro recentral committee mangwana. Vamunangagwa vakurudzira nhengo dzebato ravo kuti dziite musangano uyu murunyararo. Musangano wepagore weZANU-PF unobuda negwara rinoshandiswa nebato iri kwegore rinotevera, uye wakakosha nokuti zvinenge zvabvumirano mubato iri ndizvo zvinozoitwa mukufambiswa zvinhu munyika, sezvo ZANU-PF iriyo yakaumba hurumende zvichitevera zvakabuda musarudzo dzakaitwa gore rapera. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Costa Nkomo.
Dare repamusoro reHigh Court rarambidza makanzuro nehurumende kungomuka vopwanya dzimba dzevanhu vachishandisa mutemo unopikisana nebumbiro remitemo weRegional Town and Country Planning Act. Mutongi vanevhakatiyo vati mutemo uyu unofanira kuwandudzwa kuti uenderane nebumbiro remutemo renyika. Izvo zvinotevera nyaya yakakwidzwa kudare nerimwe sangano rinomirira vagari rechitungisa Residence Trust kana Cheat Rest muna 2020. Vakatiyo vapa gurukota rezvemitemo vaziyambi ziyambi, gurukota rezvematunhu vaDaniel Garwe uye gweta guru rehurumende amai Virginia Mabhiza gore rekugadzirisa mutemo uyu. Vatiwo kanzuru haifaniri kurega vanhu vachivaka nekugara yozotora matanho vapedza. Vakatiyo vatiwo mutemo unoti panofanira kunge paine kumwe kunogariswa vanhu vasati vaputsirwa dzimba dzavo. Amai Mabhiza vaudza Studio 7 kuti vachapindura kana vagadzirisa, ndinodzokorora kana vagadzirira uye vanzwa kubva kumapazi ose ehurumende. Asi Blessing Zulu weStudio 7 abata vanomirira Cheat Rest muzvare Alice Kuvea.
Ichokwadi tiri kutenda uye nekufara mutongo akabva kuHigh Court wekutaura kuti makanzuru kana kuti malocal authorities haachabvumidzwa kungopwanya dzimba dzedu pasina court order. Zvinova zvinhu zvakatikoshera.
Nechikonzero chei zvakakosha?
Yekuti 2020-2021 takave nedambudziko remadirective aingobva kulocal government achitaura kuti dzimba dzakati dziri kufanira kupwanywa, dzimba dzakati dziri kufanira kupwanywa. Ichokwadi, tine dzimwe dzimba dzakapwanywa, tine kunyangwe pekutengesera pakapwanywa zvisiri pamutemo, kunyangwe isu vagari tanti nemareceipts, tanti nemapepa ese akakwana kubva kuchitungisa municipality, asi dzimba dzimwe dzakatopwanywa. Uye zvekare kushungurudzika kwedu vagari kwekuti tantisazoti nhasi tinomuka tiri pai.
Nechikonzero chei?
Nhasi mwedzi uno kwabuda notisi yekuti dzimba dziri kupwanywa, zvigiredha zvaakutofamba, mapurisa ekanzuru, mapurisa chaakutofamba, maakutochikidzirwa. Zvazvisina umira mushe kune vakwegura vedu, kune vanhu tatakutogara takabatirana mumaoko. Saka ndozvinhu zvakaita kuti tiende kumatare dzimhosva sevagari.
Kunoti kudii zvii zvamava muchida kuti zviitwa apa sevagari?
Kunoti mutemo wakadai dai wamiswa malocal authorities hakwanisa kunge achitipo nguva uye zvikonzero zvekuda kupwanya dzimba dzedu.
Ko vanogotadza kupwanya sei dzimba idzi vamwe vacho vachiti dzakavakwa zvisiri pamutemo?
Sezvandambotaura kuti vazhinji vane maoffer letters, vakabhadhara maregularization fees, vane marisita avakutobhadhara kukanzuro, asi waingofuma dzimba dzako kana kuti address dzatoiswa mumanewspaper kunzi dzimba dziri kupwanywa panguva yakati.
Vanga vari vanomirira chitungwiza Residence Trust muzvare Alice Kuvea vari parunare kuchitungwiza kwakare na Blessing Zulu Studio 7. Vateereri, tinokukurudzirai kuti mubatane nesu paWhatsApp channel yedu yeVOA Shona. Munokwanisa kuita izvi muchishandisa linki yedu iri paFacebook. Asi munogonawo kuenda paWhatsApp, moenda pakanzi updates pasi kuruboshwe, motsvaga VOA Shona mubva matitevera. Apa tinokupai nhau dzichangoburwa. Kune vechidiki wakawanda wemu Zimbabwe varikuye mura mafambisi uesa rudzo zekunyika ya Amerika kizuzi chao na ruzhinji ruchino vota musuwa 5 mbuzi vachiti dai Zimbabwe ya kwaniso kuteweza zavari kuona zakanaka zirikuitwa. Asiwo kune vamwe zvekare vechidiki vanoti Zimbabwe ya gara ino zviitira sarudzo dzayo zvakanaka zvekuti haina zvizhinji zvekudzidza kubva kuAmerika. Tobias Mudzingwa anotipa nyaya iyi.
Mumwe weavo vanoti gadziriro yekunokanda mavhoti kuAmerika inofanira kuyemurwa ndimakomborero mafukidze wechidiki anodzidza pachikoro chepamusorosoro cheChinoi University of Technology.
Sandiona kunge inyaya yakanaka yekuti munhu wese ari kuita run for the same post anofanira kuwana the same time yekuti taisisi akwanisa kuadvertise awatsvaka hoshi vanhu vake. Pakazoita situation yekuti umwe ane maonero ake anovhiwawo haikuti anopusha ari more than the other, ndoona kunge zvinenge zviri free as a political system kuti tinonyanya kukurudzira vamwe kuti vawane munguva yakawanda kudarika vamwe.
Mumwewo wechidiki Luke Chitsike mugari wemuHarare anotiwo dai Zimbabwe yakwanisa kutenderawo zvizvarwa zvayo zviri kunze kwenyika kuvhota sezvinoitwa nehurumende yeAmerika.
Tichiona kuti vazhinji zvizvarwa zvemuZimbabwe zvakabuda zvakaenda kunze vane kodzero yekukwanisa kunge vachivhota, tikaona kuAmerika tirikuona diaspora vhoti yakakosha, zvizvarwa zvekuAmerika zvichikwanisawo kuvhota, so tinokwanisawo kuzvikopa kana kuzvitorawo senyika yeZimbabwe tozviisawo musadzo dzedu.
Asiwo Rumbidzai Mpofu wechidiki anogara muHarare anoti Zimbabwe inyika yakazvimirira isina zvakawanda zvekudzidza kubva kuAmerika.
Aiwaka, isusu we are Zimbabwe, America is America. So whatever they call kuti is democratic kwavari, it might not be democratic here. Even ngavaite zvavo, we can't copy nzira dzavo dzema elections. Isusu nzira dzedu dzema elections, we are proud of that.
Mwedzi unouya wambudzi nemusi wa 5, nyika yeAmerica ichaita sarudzo yemutungamiri wenyika, apo vari kumirira bato reRepublican Party vaDonald Trump vari kutatsurana naamai Kamala Harris veDemocratic Party. Vaviri ava vari mubishi rekutsvaga rutsigiro rwemavhoti uye vakambosangana kamwe chete pagakava rekuona kuti ndiani ane urongwa hwakadzama hunogona kuendesa nyika yeAmerica mberi. Asi kutaura kuno hazvisati zvava pachena kuti ane mukana mukuru wekukunda musarudzo idzi ndiani. Kana kuchitariswa nyaya dzemhirizhonga panguva yekutsvaga mavhoti kuvanhu, mukuru wesangano rinongorora nyaya dzesarudzo reZimbabwe Election Advocacy Trust vaIgnatius Sadziwa vanoti Zimbabwe inazvo zvekudzidza kubva kuAmerica.
Hatisati tanzwa nyaya dzemhirizhonga dzakanyanya kunze kwenyaya yaDonald Trump yavo pavakanga vachida kupfurwa nefuti paya, asi makatoona futi kuti takaona vesecret service vakafanana neCIO yekuno vachivateka-teka vachivabvisa vachivatakura. Panguva dikidiki vaDonald Trump vakanga vatonyora tsamba vachitenda vachiti ha ndinotenda vesecret service vandibatsira. Zvinova zvinhu zvatinotarisirawo kuti mapurisa kana neCIO vanofanira kushandira nyika kwete kushandira bato.
Studio 7 yaedza kunzwawo kubva kuZimbabwe Electoral Commission uyewo kubva kugurukota rezvemitemo vaziyambi ziyambi pamusoro penyaya yesarudzo iyi, asi mibvunzo yatavatumira yanga isati yapindurwa patazoenda pamhepo. Wechidiki anoona nezvekufambiswa kwezvirongwa kusangano reproject vote 263 Tafadzwa Mavhunga anoti sarudzo dziri kuitwa kuAmerica dzinobuditsa pachena utongi hweguta ruzhinji hwemunyika iyi, zvaanoti anozvishuvirawo nyika yake yechizvarirwo Zimbabwe.
Kodzero dzevanhu nekuchengetedzwa kuri kuita vanhu munguva ino apa vari kukampeina for mapolitical parties avo, ungange uri kudivi rerudyi kana kudivi reruboshwe, freedom dzacho dzakangofanana. Uyewo nevanotora nhau vari kuedza nepese pavanogona kuti vape mukana kune vematv ose.
Kutaura kuno zvizvarwa zvaAmerica zviri kunze kwenyika iyi nemune mamwe matunhu zvinoda hazvo zvakatotanga kuvhota. Asi muZimbabwe hurumende inogara ichitsika madziro kuti vari kunze kwenyika vavhotewo vari kwavanenge vari ikoko. Kuverengwa kwemavhoti kana sarudzo dzaiitwa kuAmerica kunonzi kuri pachena zvekuti ani nani anokwanisa kuzvionera ega zvibodzwa zvevanenge vachikwikwidza zvinozoderedzawo mikana yekubira sarudzo. Asiwo vamwe vanoti vaTrump vanogara vachiti vakakundwa sarudzo dzinenge dzabirirwa zvinopa vatsigiri vavo kushaya chivimbo nesarudzo kunyange pasina humbo wakati tsvikiti hwezvavanotaura izvi. Vamwewo vechidiki vemuZimbabwe vanoti kunyange nyika yavo neAmerica dzichiita sedzakarimirana muganhu, hapana chakaipa mukukopa dhoiri rakanaka nekuti chakanaka chakanaka mukaka haurungwi. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Tobias Mudzingwa.
Tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Dare remu Uganda rabata nhengo 10 dzebato rinopikisa National Unity Platform nemhosva yekuva nezvinoputika uye kuda kupandukira hurumende. Asi mutungamiri webato rinopikisa iri vaBobby Wine vanoti vanhu ava vakamanikidzwa kubvuma mhosva dzavasina kupara. Nhengo idzi dzanga dzava nemakore mana dziri muchirongo. Gurukota rinoona nezvekudzivirirwa kwenyika yeAmerica vaAnton Blinken vari kuita misangano nevatungamiri vehurumende yeIsrael nhasi kuti vavakurudzire zvakasimba kuti vabvumidze masangano akazvimirira oga kuti abatsire vanhu vari muGaza nechikafu nemishonga. America iri kudawo kumbomisa kurwisana pakati peIsrael nechikwata chemuLebanon cheHezbollah. Senzira yekuchengetedza nayo vatengi, komisheni inoona nezvekuchengetedzwa kwevatengi yeConsumer Protection Commission yazivisa kuti yatorera matanho vezvitoro nemabhizimusi vasiri kushandisa michina inotambira makadhi ekumabhanga vachingoda kuti vatengi vashandise mari yekubata mumaoko zvikuru yemadhora ekuAmerica. Vachitaura neStudio 7, mukuru anoona nezvekufambiswa kwemashoko pamwe netsvakurudzo muConsumer Protection Commission vakuda kwashe mudereri vanoti vatora danho iri nekuona kuti kune vamwe vemabhizimusi vari kuramba makadhi ekumabhanga kuburikidza nekusashandisa michina inotambira makadhi senzira yekuti vaunganidze nayo mari zvinove zvinotyora mutemo weConsumer Protection Act Section 51H.
So isu takabva tasevesa section iyoyo chiyatayibatanidza nefinancing number 1 ya2018 yakamenda bank use vandityora kodzero dzevanhu nekuti imwe kodzero yevanhu ndeyekuti vanhu vanofanira kufaridza zvavanoda inonzi right to choose. Sangara munhu aenda kushopa akungonzi sevhesa cash check vatotyora kodzero dzekutengesa.
Vamudereri vanoti mabhizimusi achawanikwa achityora mutemo uyu achatorerwa matanho akaomarara anoenderana nemutemo wenyika. Vari kuyambira vemabhizimusi kuti vasarambe vachityora mutemo sezvo pave nekomisheni inochengetedza kodzero dzevatengi yakaumbwa zviri pamutemo.
Vanenge vaita zvisina basa vobva varangwa pasi pemutemo nekuburikidzwa nekubhadhariswa fines kana kuvaendesa kumakosi kumatare ezimhosva kuti vatongwe.
Mutungamiri wesangano rinomirira vezvitoro reConfederation of Zimbabwe Retailers vaDenford Mutashu vanoti sesangano kurudziro yavo ndeyekuti vezvitoro vose vange vaine michina inotambira makadhi ekumabhanga kuitira kuti vatengi vasanetsekana kana vachida kushandisa makadhi ekumabhanga pamwe nemari dzemumafoni kunyanya mari yeZig.
Uyewo tinokurudzirawo vemabhanga neReserve Bank neMinistry of Finance kuti vaongorore nhau yemabank charges nekuti akakwira zvakanyanya rinova rimwe danho rinoita kuti vakawanda vasashuvire kunge vaine mari inogara kumabhanga yavanozoshandisa pakunoswaipa kana vava kutenga nekuti vari kuchema chemawo kuti unongoerekana mari yaihesurwa muaccount ichinzi iri kuenda kumabank charges kana kuti kumaintaina account.
Vamutashu anotiwo panofanirwa kutsvagwa nzira dzekuti Zig isangomuka yapera simba, vachiti izvi zvinoita kuti veruzhinji varambe vachishaya chivimbo nemari yemunyika. Asi imwe nyanzvi mune zveupfumi vachidzidzisa paDeVry University kuOhio muno muAmerica muzvinafundo Elliot Masocha vanoti kubudirira kwedanho iri kunotinetsei sezvo pachange pasina vanhu nguva dzose vanenge vachiona kuti vemabhizimusi vari kutevedzera here kurudziro iyi.
Zvekare kungoti hurumende through veConsumer Protection iyoyi kuti vangoti nanganga chete nevamabhizimusi ndizvo zvinozoita kuti tione zvinhu zvichinge zvichitengeswa pamavharanda zvichinge zvichibva muma bizimisi muma wa kushanda na wanu wanengu wajitengesera paje pasina mutemo iwoyo unokwanisa kunge uchinzi uitwe kuti kwanzi ngava swipe.
Nyanzvi mune zveupfumi vachishanda nesangano reAfrica Center for Economic Justice Muzvare Chennai mwe mutamba sere vanotiwo
zvinenge zvichifanira kuitika ndezvekuti tiongorore kuti tiwane nzwisiso yekuti sei nemabhizimusi vari kutora nzira iyi vasingadi kutora makadhi kuti vanhu vashandise maswipe machine.
Asi vamwe vanongorora zveupfumi vanoti vanotambira nemufaro danho iri vachiti richarirusira veruzhinji kuti vasamanikidzwa kufamba vakatakura mazakwatira emari nguva dzose. Vamudereri vanoti komisheni yavo iri kukurudzira veruzhinji kuti vamhangare vose vemabhizimusi vachawanikwa vachityora mutemo uyu. Muchikamu chedu chatiri kutarisa zviri kuitika muno muAmerica. Kwasara masvondo maviri chete kuti sarudzo yemutungamiri wenyika pamwe nenhengo dzeparamende, magavhuna nevamwe vamiriri vemahofisi muAmerica iitwe musi wa5 Mbudzi. Vari kukwikwidzana pachigaro chemutungamiri wenyika ndevaimbo vemutungamiri wenyika vaDonald Trump veRepublican Party, uye nhasi vari kuFlorida kuNorth Carolina kutsvaga rutsigiro ukuo amai Kamala Harris veDemocratic Party vari kukwikwidzana navo vari kutarisirwa kuita nhaurirano panhepfenyuro yeNBC News. Vatevedzeri vevaviri ava vanoti vaTim Walz veDemocratic Party navaJD Vance veRepublican Party vari kumhanyamhanyawo kune mamwe matunhu vachitsvagawo rutsigiro. Mukusiya nezvenyaya iyi, Ivan Zisininga weStudio 7 abata vanoongorora zvematongerwo enyika vari mumiriri wesangano reNational Democratic Working Group muno muAmerica vatafadzwa munjanja kuti tinzwewo maonero avo.
Tiri kuona kuti yave dambe-dambe chaiyo yekudzingirira nguva nekukwanisa nekuti vakwanise kutyorera iwo mavhota achiri kudzokoko vanenge vachinzi maundecided voters. Tiri kuona zvakare kuti mutsindo wavo wakanyanyira vanonzi maswing states. Maswing states aya ndiwo anogona kurerukira tingangoti kana kumademocrats kana kumarepublican havana pavo, endi ikoko ndokunonzi ndo kunopinda president wenyika ino. Saka tiri kuona kuti vaTrump vanenge vakambosvikawo kunana Michigan, kunana Wisconsin, kunana Pennsylvania, ndo kwavari kutambira ikoko nekuti ndo kwavari kuziva kuti ndo kune mavotes ndo kuchavapinza muwhite house.
Tanzwa kuti nhasi vanenge vari kuFlorida uko nekuNorth Carolina uko kukuwa mai Harris, tanzwawo kuti vane maindavhu akasiyana-siyana. Zviri kutaridza kuti zviri kufamba sei?
Ndinoona amai Harris vakamboita kumbotsiurwa kuti hamusi nyanya kuonekwa muchitaura nevanhu pamainterview paTV apapa. Saka ndiri kuona kuti vari kuenda vachinosangana nemapodcast nemaTV network akasiyana-siyana kuti shoko ravo rinyatsokubuda kune maconstituents akasiyana-siyana. Takavaona zvakare vakagara namai Liz Cheney nezuro, avo vanova mwana waDick Cheney akambovawo mutungamiriri mugovernment yaWabush, uyu muRepublican. Saka zvinoreva kuti vari kuedzawo kutsvaga mavote kumaRepublican zvisati zvamboonekwa kuti muRepublican anobatsira muDemocrat kukampena.
Vari kumhanya navo vatevedzeri vavo marunning mate, taona vaTim Walz vari kuMinnesota uko, Wisconsin kuMadison, vaJD Vance kuOhio uko, matunhu iwaya anoisawo sarudzo papi?
Mukaona kuOhio ukoko, Ohio yagara zvayo ichirerukira kumaRepublican. Asi munoona kuti game ravakutamba rari kuda kuona kuti kuSenate uko nekuHouse kunoramba kuine mutsindo. Ndomaonera angu andinoona kuti vamukoma Vance vari muOhio imomo. Yanyaya yemamwe maSenate nemaHouses. Asi kwaenda mukoma Walz Wisconsin, hakuna kunyatsokumira hako mushe nyangwe hazvo vaBiden vakakutora muna 2020. Vanoda kuramba vachidiridzira ikoko nekuti Wisconsin yacho inogona kuita musindo ikaenda kumaRepublican.
Vanongorora zvematongerwo enyika vari mumiriri wesangano reNational Democratic Working Group muno muAmerica vatafadzwa munjanja vari parunare kuTexas muno muAmerica naIvan Zisininga weStudio 7. yave nguwe enyo atereri yeko shitaura moga za muno funga
Studio 7, ba Studio 7 hapo, murisei, ba Studio 7. Ya, Sperlini yaka rohwa, sem niku save. Apana ne province yaka mbo ina Sperlini. Kati, wakulo tambe ya ito dirijira, yeye. Kudirijira, ndia kato tambiwa. Apana Sperlini yaka rohwa, sem niku save.
Mtora nangwa majunga kandi mirene wa mwese wa Samarana. Ndini wenyu Adam Kitauro, ndini muna Queenstown, muru location ini kwa Lingi, ndukutora kwa Msoro, Pachame, ndio Sadak. Awa baba wako yako business, waya uzo paradza nyika zaka wanda, susanga zira na Mozambique, ndizimu nyika zaka tupomboredzu, kutuwa ite unu wa waina o, kana rishiti baba, wafana utuwa nita unu, kuruwa wana, nemuzimai, ndozo wafana na baba wati na wawo president wedu, unuwa unangunaka. Nika medu mruguru utama Diamond, Makromu, Matombo, Jese, kuita utsi. Nyebezi kuti muna harapwe mahara muchipatara motenga mushonga mube nyuma Diamond makanyarara vanhu vachiona mushonga zvizve mahara pamusoro pazvo munotova bhadharisa futi
mazuva ese Studio 7 inikona kwangu ndoona sokuti maamerican ngavarege kubata vanhu sokuti vanhu havana kudzidza hapana munhu asina kudzidza ngavarege kuti kwanzi muzimbabwe hamuna masanction vachinyengegwa nemari regime change Mazangshen ndo harimu endano rwadza vanhu ma ordinary people zvavo ko ivo kana vachiona kuti masanction acho hazi masanction ko ngava mabvise vai vasingatemeri nyika dzakaita sana South Africa vanogara vachiurawa nana Botswana vanogara vachisungwa vanhu vachihwimwi
Havana joni mshaya vanhu ava kuna na America kwa munoenda mungangoendawo zvenyu bati vanhu vanenge vachidikwa ikoko kwa havasi vanhu vakadaina na joni mshaya vanhu vanenge vachidikwa kuna na America hapana chinodzidzwa nezimbabwe zvekuti vana joni mshaya vanhu vangatoti taenda kuamerica hapane zvatingandodzidzawo because muno muafrica machitatasa vana south africa vanongoshandisa rand havanambochinja vana mozambique vanongoshandisa iwayo manhikira iwayo mametcash vana malawi ava vanongwa makwacha hanambochinja vana nigeria inongova iyo manaira havanambochinja Vana Botswana nongo wa mapula vana mboshinja asi medu muzimbabwe kubva mumadhola taishandisa tikapinda maratgs tikapinda mabondi tikapinda iko zvino zvemumazigi hameno dzimwe dzechingogadzirwa saka menda kunoita nezvei nyika yanakana mari kuti unodikwa vanhu vanenyika dzine mari sedu nyika ina mari kwemenda ndodi
nhasi unouregain botaraund chiti munyika medu mukaomu hamuchina inonzi police service vetarapia yaimbotibatsira kusunga vanhu vanotazvamudhorobhari vanoba vanoita mamedha cases hakuchina saedu ava mapolitician izvi muri kuona kuti armed robbery cases tiri kunzwa ma 4 million ari kubiwa asi kudai vanga vari vanhu vari kuita zvepolitics vaidai vakasungwa kudhara vanhu ivavo but izvozvi vari kutadza kusunga vanhu vari kuita armed robberies mapurisa akakonsentrata nepolitics vakanzwa kuti paungana vanhu vecc vaita musangano wavo vakumhanya kunosunga kuma armed robberies anenge achinoba saka nyika chai chaiyoka yakuda kuitwa inonzi reshuffle maministries ayo ashata ese
Idzo dzanga dziri pfungwa dzavamwe vateereri dzisina ine Studio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu pa WhatsApp namba dzinoti +1 202 465 0318 muchitudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Asi vanoda kutumirwa nhau ngavaite zvekunyorera panhamba idzodzi kwete kutumira mashoko. Muchirongwa chedu cheve chidiki chedu connection for live talk nasi tiri kutarisa nezvesarudzo dziri kuitwa muno muAmerica dzasara masvondo maviri kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wekutumira mashoko kustudio 7 shandisai WhatsApp namba dzinoti +1 202 465 0318 sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi Mutungamiri wenyika vari sachigaro veSadic vaEmerson Mnangagwa vanokorokotedza bato reFrelimo rekuMozambique nekukunda musarudzo dzisarudza pera kuverengwa. Dare repamusoro rorambidza makanzuru nehurumende kupwanya dzimba dzevanhu pasina kurongwa kuti vachanogariswa kupi. Vechidiki vemuZimbabwe vopa mafungiro avo pasarudzo dzemuAmerica dziri kuitwa mavhiki maviri. Tabatashuka kumagume chirongwa chedu chanhasi, iva inesu zvakare mangwana. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu, Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndikusiyai mina Mutungamiri Nkomo.